Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 19/2018.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia, umo vari kuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo.
Zimbabwe inorangarira vaRoy Pachedu Bennett, avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica nemusi wechitatu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia nhasi murwendo rwavo rwekuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaMnangagwa vasvika munyika iyi mangwanani panhandare yeKenneth Kaunda International Airport vakatambirwa negurukota rezvekunze kweZambia vaJoseph Malanji. VaMalanji vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe neZambia dziri kusimbaradza kushanda dzose munyaya dzeupfumi nezvimwe. VaMnangagwa pataenda pamhepo vange vave kuita hurukuro navaLungu vachitaura nezvematorero avakaita chigaro kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Zvakakosha kuti vaMnangagwa vanoenda kuZambia nedzimwe nyika. Tinoziva kuti munguva yeRhodesia vaMnangagwa pavakabudiswa mujeri vakadzoserwa kuZambia vachinzi ndokumusha kwavo. Saka kuzveukama nevamwe hazvina kuipa, kutaura hakuna kuipa, asi chatinokurudzira vaMnangagwa ndechekuti vakasire kuita zvinodiwa zvacho, kwete kungotaura nemuromo, muromo hauzarirwi nerwizi. Chinodiwa kuita kutaura kuti iko zvino mauto abuda zvachose mune zvematongerwo enyika, nekupa mhiko yekuti hakuna mhirizhonga ichaitwa, nekugadza pachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo, zvakarewo nekuona kuti mimwe mitemo yakaipa inonyonganisa musarudzo, mitemo yakaita sena posa kana aipa nemimwe yabiswa, zvakarewo nekuona kuti mapato anopikisa anosanganisira rinotungamirwa navatsvangirai nerinotungamirwa namai Mujuru nerinotungamirwa naungosana moyo apuwa mikana yakaenzana nezanu PF pamepfenyuro yeZBC paTV kana mumaredhiyo uyezve mumapepa akaita seHerald neSunday Mail ehurumende. Ndo zvakakosha izvozvo, vanhu ngavapuwe mvumo yekutaridzira murunyararo vachitaura kana kugunununa pamusoro pezviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi kavamwe vari kuti vaMavhinga chimbovapai nguva vaMnangagwa vasati vane mwedzi yakati wandei vari muofisi umu.
Kwete ikoko kusaziva, nekuti vaMnangagwa vaiva navaMugabe ndivo gurukota rakanga riri muhurumende yevaMugabe kubva muna gore ra1980 tichiona kuzvitonga kuzere kusvika nhasi uno. Kureva kuti makore makumi matatu nemanomwe apfuura vaMugabe navaMnangagwa yaiva tsika nditsikewo. Saka chidoko chinhu chichitwa nechipi, uyezve zvizhinji zvatiri kutaura izvi zvekuvandudza mitemo kana kuti vanhu vapiwe mikana yakaenzana pane tsenyuro yeZBC kana kumapepa nawo, hazvitori kana musweri kungotaura nhasi kuti ndozvavapo zvotoitwa. Ko zvingada gore here izvo kana kuti zana remazuva kuti zvinonzi kuti mitemo ishandirwe zvoda zvinene mazuva ako? Zvisiki izvo, kusaziva mutemo ikoko. Mutemo weposa kana weaipa hauna muswere kuti ubiswe, kungotaura kuti ngatidei zvakati vakomanana nevasikana muparamendi zvotoitwa.
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vange vachitaura parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo. Mashoko aya abuda pamusangano wokuziya sarudzo wakaitirwa muHarare neChina. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network neChina, Moshina Bizimus uye vari mufundisi Dr. Shingi Munyeza, vakati hurumende inofanirwa kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda. Vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato reZANU-PF nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu, zvekudya nezvimwewo. Vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi.
Vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi. Chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu, and then vozoita kuti hurumende idaidzwe kuti iite zvinhu zvainofanira kuita, isingaite vanhu kuti unga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachida. Saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira. Isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega, iyoyo hurumende ngaiempawo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega, kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva, mwaka nemwaka, vari kuuya kuhurumende.
Vamunyeza vakatiwo bato reMovement for Democratic Change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvizvichaitika nekurwara kwemutungamiriri wavo vaMorgan Tsvangirai, sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota, vachiti pane vari kutarisira kukwikwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa Zimbabwe mumatope mairi.
Opposition vatinetsekei nepavari yezvinezvi. Kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopposition imomo. Kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiriri ndiani. Inini ndinofunga kuti dai vagarisana pasi voisa process kana kuti zvinofanira kuitwa kwemwedzi chatevera kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko, nekuti chatinoda ndechekuona opposition yakasimba. Opposition inokwanisa kuchallenja government iripo kuti iite zvinhu kuzvira zvakanakira vanhu. Na opposition kana ikange isina kusimba, zvinongoreva kuti tatiwane one party state. Saka iyo inofanira kusimbiswa. Chekutangisisa ngaisimbiswe muutungamiriri wayo.
Vari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakati vane tarisiro yekuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende.
Mavoters muZimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo, nokuti tatichangobva muhondo. Vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda. Patakatanga kuenda mamwe makore aya pasi sina chakadaro chachiitika, takabva tadzika pasi. Ukanatsotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tata kuita dip yeparticipation. Ndopakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chino nechirungu voter apathy, ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yeMDC. Saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection ino, nokuti paitika chiitiko chaitika ichi, vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei, nekuti vanhu vanonzwa manyukunyuku.
Amai Misi Airambwe Mushonga vakatiwo havasina tarisiro yekuti mutemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa. Kweta uyezve vari murwiri wekodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapindire munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remutemo yenyika.
Ndosaka ndati bumbiro remutemo nemutemo ndochatibatsira kuti tidzivirire kuti vechiuto vanga vachipinda nezvematongerwo enyika. Moza kuti chakaitika kuti shanduko irimo muZimbabwe itike hanga asiri matenga echiuto. Vanhu ruzhinji rwevanhu rwakaita se rwakavuya mui mastreets kuzo demonstrate. So vanhu vakabatana voita izvo zvakaita na November vachiti kwete atidi kuti vechiuto vaite se vave ma activists ema political parties great.
Sangano rezesine rinoti richange richiita misangano yekukurukura nyaya dzine chekuita nesarudzo kamwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vakwanise kukurukura nezvesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya mutsaona yechikopokopo kwevaive mubati wehomwe muMDC uye iri nhengo yeparamende ichimiririra chimanimani vaRoy Bennett nemudzimai wavo Heather. Vaviri ava vaive muchikopokopo chinonzi chakadonha kuNew Mexico State muno muAmerica nemusi wechitatu. Vachitaura neStudio 7, vanokokera nhengo dzeMDC mudare reparamende vaInnocent Gonese vati vaBennett vaida Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvekuti vanhu vemuno muZimbabwe sikuru sei kumanyikanyira vakanyira kushandira vari kudzimbikana nekuhwadzwazvo.
Shungu dzavo dzaibva pai?
Shungu dzavo dzakasekuti muchizvarwa chemuno munyika munhu akazvarwa akakurira muno muZimbabwe angachishanda nevanhu amunhu anga asina zvekufarura ganja munhu angaida kufeiza nevana vese veZimbabwe. Chavaida ndechekuti nyika ino vanhu vese vagari vachigara zvakanaka vachidya vachiita vanga vasingafaniri kudzvanyirirwa uye kukanganiswa kwanga kwaitwa nyika. Nasaka kuti zvinhu zviita uparari vanhu vatambe vatambudziki ndezvinhu zvavanga vachida kuti vaite kukadzirisa pagojo ino kwavakaita misangano yeMDC.
Mashoko aya atsinhwawo nemutauriri weMDCT kumanikaland vaTrevor Saruwaka avo vati vanhu vokuchimanimani vaivati pachedu nekuti vaishanda navo zvakanaka.
VaBennett chandingada ngotaura ndechekuti munhu aitoshamisa nenyaya yerudo rwangu inaro panyaya yekuti vana venyika inei vasununguka. Izvi zvandinoti kushamisa nyaya yekuti anga ari murungu sekuziva kwenyu, asi aitonyanya kubata vanhu vatema zvakanaka kupfuura mabatirwo anoitwa nevamwe vanhu vatema. Ndosaka akazopiwa nickname yekuti Patrio nevanhu vekuchimanimani mushure meunge watoona kuti ndiye munhu aitoita seivo. Saka isusu tinochema zvakanyanya nekurasikirwa negamba iri ranga risingatarisi ganda remunhu.
Mutauriri weZANUPF vaSimon Kaya Moyo vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nerufu rwaBennett nomudzimai wavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandawo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore makumi masere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandavo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
VaBennett angari munhu ane rudo, munhu anotendeka, munhu wekuti zvaanenge ataura kuti ndozvaarura kuita ndozvaanoita, asi munhu ainyeba, ainzvenga nzvenga, aiwedza kurova imbwa akawiga mupini. Samunhu anga achida Zimbabwe nemwoyo wake wese nerudo rwake rwese. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvisingaiti. Handifungi kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti kurasikirwa kwataitwa naBennett kurasikirwa kwenyika kwakakurisisisa chaiko chaiko.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSeneti remuAmerica riri kuzeya bhiri remutemo rakatambirwa nedare reParamende yepasi rekuti pave nemari inogona kushandiswa nehurumende kutanga nhasi pakati peusiku. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanyora paTwitter vachiti mavhoti ebato reDemocratic Party ari kudikanwa zvakanyanya kuitira kuti hurumende yavo irambe ichishanda, asi vati zviri kudiwa nebato reDemocratic Party paurongwa hwevanhu vekunze weAmerica vanopinda munyika iyi zvichapa kuti bhiri iri ritadze kutambirwa nedare reSeneti, izvo zvinozoita kuti hurumende ivharwe panosvika pakati peusiku hwanhasi.
Mauto eSomalia ari kushanda achibatsirwa nemauto emuAmerica abvisa muutapwa vana 32 avo vakange vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Gurukota rezvokuburitswa kwemashoko muSomalia vaAbdulham Omar Osman vaudza vatori venhau kuti mauto emuSomalia abatsira vana ava kubva pachikoro chiri mudunhu reMiddle Sabele. Vanhu vana vafa nechirwere chekolera muchegutu, vamwe gumu nevasere vakarapwa chirwere ichi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore 70 amai Laita Mungulusia, avo vanopinda chechi yechimoslem, ndivo vakatanga kufa musi wa8 ndira. Zvinonzi nekuda kwechitendero chavo icho chinosungira kuti munhu anenge afa asvinwe matumbu, varume vatatu vakasvina matumbu amai Mungulusia vakazorwarawo nemudumbu, vaviri vavo vakafa. Mumwe murume akazofawo nezuro nechirwere chekorera mushure mekuendeswa kuchipatara chemuchegutu nemusi wechitatu svondo rino. VaNyamayaro vari kukurudzira vemachechi kuti vaungane panenge paine zvimbudzi nemvura uye kuti vanhu vasabhabhatidzira nemumvura.
Tinokumbira kunyanya nerazvinamato vanoitira mumasango pave nematoilets, pave nemvura yekugeza yekushandisa. Tinokumbira kuti vaya vanopapatidza vanhu mumvura varege tsika iyoyo. Tichikumbira kuti vanogungano hombe vanyanyokusaungana nguva yakareba, vaungane nguva shomanini vaende. Panguva ino yakadai nekurudzira kuti vanhu vasanyakungana vakawanda pamwe pemwe chete.
VaNyamayaro vati korera yawanikwa muchegutu haina kubva kuZambia asi ndeye muchegutu, uye vanhu vachadzidziswa kuviga munhu anenge afa nekorera.
Kana paita rufu rekorera tinokurudzira kuti vanhu vasaungane nguva yakakura. Vanhu veutano vanoyacha kubatsirai kuti vanhu vanenge vafa nekorera vanovigwa zvakaita sei. Taona kuti inenge yabva mumuchegutu, haisi kuti yabva kuZambia. asino kurizira vanhu futi kuti kuzambia zvokene korera nechekuti yamo vanhu vave vakangwara mafambiro avanenge vachiita munzvimbo idzodzi.
Hurumende yekuzambia yakazivisa kuti chirwere chekorera chatekeshera munyika iyi uye vanhu chiuru vakarapwa chirwere ichi. Mugore ra2009 vanhu vanosvika 200 vakarwara nekorera, vamwe 30 nevanomwe vakafa muchegutu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Tevedzeri wemutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vanoti kuvhurwa kwekambani inogadzira fertilizer yemhando itsva kana kuti liquid fertilizers kwaMutare chinhu chinofadza zvikuru. VaMukwende vanoti kambani yekuSouth Korea iyi yakavimbisa mabasa kuvanhu vanosvika 200 zvichikwira uye kupa varimi mukana wekushandisa mhando dzechizvino zvino kurima mbeswa dzavo. Tabata vaMukwende kuti tinzwe zviri kuitika paurongwa uhu.
Kuvarimi chinhu chikuru chaitika. Ndofunga technology inoona zvinongofunga chiza paizeda yekuita climate zvichizvika nokufira kuri kuitawo mafertilizer masaizi achiimpotwa kubva kune dzimwe nyika zvichizvikuita foreign currency. Tinoreva kuti kana tava nefactory yedu zvaakureva kuti zvaakukwanisa kurima uye murimi akwanisa kuita vakwanisa kurimawo zvakasiyana nemutengo uri nani tizokwanisa kurimawo zvakasiyana kurimahoticulture uziva horticulture ndo yanga ichinyanya kupinza foreign. Saka mafertilizer akaita saiwo anonyanya kushanda mafertilizer akaita sehorticulture. Saka zvinobatsira varimi uye kuti zvinovandidza upfumi hwavarimi uye marimiro yedu sevarimi zvinobva zvaita nyoro. Saka isu sevarimi zvinobva kufara zvikuru nokuti hapana pachazodzika maproducer prize yetu. Maproducer prize aramba ari paari papapa kuenda nemainput yedu nemafertilizer nemutengo wakadeera zvinoita kuti tiwane mari yakati wandei izvi ikonomi yenyika ibudisire. Uyezve varimi tokwanisa kurima pakakurei kuita production yaaa tinonzwa kufara.
Tikatarisa vaMukwende mashandisirwo emafertilizer emhando yatagara tichiziva aya neuyu mutsva waakuuya uyu uri kunzi liquid uyu, varimi vemuZimbabwe vari kunzwisisa here musiyano wazvo uye kuti zvinogona kushanda zvakafanana here?
Varimi vemuZimbabwe vakati darika rambai nakuti munhu muAfrica haidi and nokupinda kuita aita mayisi yedu vanomhanya neinformation iyi mazuva ano tava nemaSMS maWhatsApp nemadifferent avapo zvokuti hazvitori kana zuva rimwe chete kuti vanhu vazive liquid fertilizer inoshanda sei uye magroups awanda anotaura nezvetechnology. Saka
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vachitaura vari parunhare vari kuZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitiudza zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp.
pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemuchakabvu vaRoy Bennett avo vakashaika svondorino pari zvinorega itimbonzwa kubva kuna ivo muchakabvu vaRoy Bennett painterview yavakambotaura vari pano pa Studio 7
kumbira vanhu baba nemadzimai Zimbabwe vakatikodzera mumakwiti akapfuura anaya takamirwa pachena chena tese tinozviziva kwatakamira and zvinotoratidza kuti hurumende yezanu pf aisina rudo nevanhu aisina rudo yekuda kushanda nevamwe aisina rudo runoruna Zimbabwe nokupinza mapolisi anopa vanhu mabasa inosumudza nyika yedu chikuru chandinogona kutaura ndezvekuti nhunzi aite huchi saka zviri mumaoko mwedu ngatinyatsomira mira vakavhoterwa muparamendi nemumakanzura siyana nazvo ivo vachida kutonga vachida kutibire vasiye vatonge vega tione kuti vanosvika kuti ngatinyatsokuratidza ivo vanhu vezanu pf apo vada pese pese patinogona napo ngatinyatsokuvavharavhara
regai tiende kune vatsigiri vedu vepafacebook page yedu yevoa shona tinzwe kuti vanga vari kuti chiii
hano makadiko tiri kusouth africa vana Roy Bennett tarwadziwa chaizvo tarwadziwa kunyange tichisapota zanu pf asi Roy Bennett aiva munhu akanakisa chaizvo haava Roy Bennett munhu akanga achisenza nevanhu zvakanaka kunyange aiva munhu akanga ari kuopposition asi akanga ari munhu akanga ari kusimudzira nharaunda zvakanakisa zvokuti vanhu vazhinji vakamuchema kunyange vezanu pf vaimuvhotera Roy Bennett pamp vabennett vaisimudzira nharaunda vaibhadharira vana vechikoro maschool fees vanga vasingatarisi kuti ndikubhadharira mwana wezanu pf kana kuti ndeemdc kana kuti ndeeki vaingeitira zvinhu zvakanaka nharaunda kunyanya kuchimanimani kuna anangaono kuaiwa vaitira vanhu zvakanaka chaizvo
kana musati mafarira Facebook page yedu endai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
muchirongwa chelive talk na 8 pm tiri kutarisa basa rakaitwa navaRoy Bennett rokukurira kodzero dzevanhu munyika
kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 tombodzokerazve kunhau yatanga tasiya yemunamato waitirwa vatsvangirai kumasvingo vatsigiri vemdc inotungamirirwa navamorgan tsvangirai nhasi vaungana pamasvingo civic center vachinamatira mutungamiriri wavo uyo ari kurwara nechirwere chegomarara gandri maramba anotipa nyaya iyi
Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzawo MDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatsvangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere vachitaura pamunamato uyu sadyara vemdc mudhorobha remasvingo vamuranga mwachanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muvako vamwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake
haana kutisika kuti tikundikane asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane saka panguva ino ndinodeclara kuti hatikundikane ndinodeclara kuti minamato yedu ichahuikwa haleluya saka ndingati muchidimbo mose mauya pano tinokutambirai kupreya vigil iri pano
mumwe wemutungamiri wemdct amai Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna nyadenga
asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira chinova ndochoga chinotikwanisa chinotigonesa chinotisvisa
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana ini ndini Evans Zininga
ini ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuzivandlela 2018 ngusithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje indodakazi si kankosikazi Grace Mgabe indodana yakhe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngceleni wePlumtree lamuhla lapho abefuna ukuchapha lemota ezinentengo ephezulu ezintathu
yokuthi laba bevotile amavota sipa wathatha ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani.
Inhlanganiso ebuthelele inani lezahlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi abasekeli bebandla lezanu PF bahlukuluza abangabhalisanga ukuvota. Owaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayivele elihola. Silengxoxo legqwetha lakhe umnumzana Welshman Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indodana kankosikazi Grace Mgabe uRussell Gorelaza uthwaliswa nzima emngcelweni wePlumtree lamhla lapho abefuna ukuchapha lemota ezilentengo ephezulu ezintathu. Umnumzana Gorelaza ube lemota ezintathu ezemhlobo weRolls-Royce, iBentley leFerrari ezibiza amakhulu ezigidi zamadola nganye. Ubikwa ubesalelwa ukuchapha umngcele ebuzisiswa ukuthi ufuna ukuya ngaphi lalezi mota ezisegameni likanina uGrace Mgabe. Kodwa uze wavunyelwa ukuchapha wangena kwele Botswana esithi udlula esiya kwele South Africa. Owaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayivele elihola. Igqwetha lakhe umnumzana Welshman Ncube ongumkhokheli welinye lamacele eMDC utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Mphoko waya emthethwandaba ukuthi aphiwe imfanelo zakhe ngokugcweleyo hatshi ukuthi kaphiwa lutho.
Indaba ama-pension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesisekelo sombuso welizwe i-constitution ngoba ungaya esigabeni sesi-102 se-constitution uzathola ukuthi yena na kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo lika-vice president onguye osesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security okuyabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbuza ukuthi hhayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le ipension izaphiwa owayengumongameli uMgabe, akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hhatshi-ke khonapho uyabona-ke baba ngoku umthetho ka former president ama benefits lama allowance yiwo adungakabi khona. Ngichasise khona indaba ye pension ka president lo vice president, former president lo former vice president kubhaliwe already, kubhaliwe kulotshiwe constitution ukuthi pension yakhe liholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi kubhaliwe. Okungabhalwanga okuthiwa ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-Act of Parliament lama-regulation ngama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday, o-medical aid, okokuthi uzahlala ngaphi. Yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-Act of Parliament langaphansi kwama-regulations. Lawo ma-regulation okhuluma ngawo yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu, ngoba upresident ebesilaye nguyena lo yedwa umgabe wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwadi.
Umnumzana Weshme Ncube ligqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezikhuphe imbono ehlukeneyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Roy Bennett, wayengumgcini sikhwama webandla leMDC team. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwehelicopter edolobheni le-New Mexico kwelemelika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni ye-Twitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxe leStudio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo elesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe, ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso, ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo, njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana.
Kulusizi ukuthi umuntu ngemva ode esebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wathutha elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi ne-tolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race. So mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi ngezelo ngenketabechabi eyenziwa ngurhulumende yena lo icina ifake abantu nga. Ngoba uBennett ube ngumuntu ode esazi kakhulu ngento zobulimi ukuthi ngabana obelokuya ngumuntu olapha i-agricultural industry tibiza qa.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ube ngumuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. UBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende, kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Selokhu sikudaba olufanayo, owayengumsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu uSenator Eddington Luto Taphela kasekho. UTaphela wayengusenator webulili mamangwe kubandla le-MDC singakadatshulwa phakathi lesi sigaba elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube kusukela ngomnyaka ka-2006 kwaze kwaba ngomnyaka ka-2011. Umuyi wazakala kakhulu njalo kwezemfundo, njalo engumfundisi wesonto ye-Methodist. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo olongezelelwe amalanga liqhubeka liqansa kobulawayo lapho ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lubikwe ukuthi luzaqhubeka lubhalisela ukuvota ngemva kohlelo olukhona manje kanye lokulungisisa okuningi kwalabo ababe befuna ukuguqula lapho abazavotela khona ngesikhathi bezaphiwa ixesha lokuhlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lwabazavota. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inani labantu asebebhalise ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR Blizzard selisedlula 5,000, njalo ukubhalisa ukuvota kuzaqhubeka ngemva kwalolu hlelo emahofisini ezek kobulawayo. Ekhuluma emhlanganweni eBulawayo Club lenhlanganiso ezizimeleyo obona ngezokhetho ezek esigabeni sakobulawayo, umnumzana Innocent Ncube uncome inhlanganiso ezizimeleyo ngenhlelo abalazo zokukhuthaza abantu ukuyabhalisa ukuvota, ethi ngempela abantu bayabhalisa ukuvota ngobunengi, ethi labo abafuna ukuguqula indawo zokuvotela bazakwenza lokho ngesikhathi behlola ukuba ngempela amagama abo akhona kuluhlu lwabantu abazavota.
Ngamalanga ladlulileyo kuze kuzofika lamhla, abantu asebethe bafika ukuyarejista bayedlula i-5,000. So luhamba kuhle kakhulu ngoba ama CSOs lawa aphathisa kakhulu ukumobilize abantu.
Umnumzana Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota ngobunengi bengesabi amapholisa atholakala endaweni zokubhalisa ukuvota ngoba bayabe besemsebenzini wokulondoloza ukuthula, hathi ukuzobopha abazobhalisa ukuvota.
Abantu ngiyabakhuthaza ukuthi amapholisa kalandanga amacala. Amapholisa alande ukuzogcina imitshina ukuthi kube lokuthula futhi.
Ilunga lehoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthi kuyadanisa ukuba inani labantu ababhalisa ukuvota liphansi, ethi abantu bathi abasakuboni ukuqakatheka kokuvota. Ethi abantu bafuna umbuso wezabelo ukuze bavote, bethi okwamanje ikudlalisa isikhathi.
Ya, inkinga le ikhona kakhulukazi ngoba sizathi sizithola nxa singena lapha sikhuluma labantu, abantu bamathebeland bathi vele uvota kubancedi ngalutho, kanti nxa sizambabonisa ukuthi no, lokhu kuya-affecta into ezinjenge-development because nxa kusetshenziswa into zama-constituencies for development purposes thina sisabalelesi, but abantu kabathakazeleli kakhulu, bakhala ngokuthi i-politics noma kaze bevote bengavotanga impilo zabo azitshintshi.
Evumelana lo Mahlangu umfundisi uShadrack Ncube we-Agape Mission osebenza ngaphansi kwenhlanganiso ye-Christian Alliance bekhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuvota, uthi bakhuthaza abazalwane ukuthi bayebhalisa ukuvota kodwa abantu bathi lokhe bavotayo akunantuthuko abayibonayo. Ethi bakhathazekile ngenani labantu eliphansi labantu ababhalisa ukuvota emandebeleni.
Tinakho into esiyenzayo njenge Zimbabwe Christian Alliance, sikhuthaza kakhulu amabandla, sihamba emabandleni sikhuthaza amabishop ukuthi akhuthaze abazalwane babo ukuthi bahambe baye register, akade banga register for EBVR. Abanengi bathi bona akwenza ukuthi bangaze baqhubeke besiya register akaze kutshintshe lutho since 1980. We are also encouraging them ukuthi kuhle ukuthi ba register in case kube le candidate yabo abayifisayo. Ngaleso sikhathi le candidate ke sisiba khona, nxa bengasa register ku BVR kuzaba affecta kakhulu.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luqhubekela phambili kobulawayo, noma nje inani labantu eselibhalise ukuvota liphansi kakhulu uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe okunakho okwehlisa inani lezabelo eziza kuba lamalunga edale lephalamende kanye lemali yentuthuko etholiswa izabelo okuzabangela ukuhlanganiswa kweziqinti ukuze kudalwe isabelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Kusenjalo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, iZPP, ithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zihlukuluza abahlali bepulazini leHopley eHarare kanye labakuWard 13 eKadoma ngokuthi balethe amaphetshana atshengisa ukuthi sebebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi belobe phansi inombolo ezikuwo. Lokhu kubikwa kuzabonisa ukuthi bavotele bani ngemva kokhetho, lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bezama ukuchasisela abantu ukuthi lokhu akulasiqiniseko. Embikweni ewethule lamhla ntambama, inhlanganiso yeZPP ibaqamba ngamagama ababikwa besenza lokhu, njalo ithi kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo. Ukusenjalo, umnumzana Pride Mokono, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lanxa ingxaki sezimbalwa kuhlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni, ukwethuselwa kwalolu hlobo kuqhubekela phambili.
Imbiko esiyitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi berejiste nje kulika konxa sikhangela into ezinyabo proof of residence, ngoba ama-ZEC officers sebe namandla ukuthi bebhalele umuntu wonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngaphi. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba bebevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani. Ngakho bengekela uvoti kwizanu kuzakuba lokuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu, kodwa nje indaweni eziningi abantu bakwazi ukuthi berejiste bengahlukeheki kakhulu nendaba zama-voter slip.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society lama-NGO yize ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi, ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho, akula muntu ozakuba kwazi lokho. Kufuna ama-organization njengabo Zim Rights labo iyatiwabona kakhulu ephambilini kokulwisana nodlelele nalokho okwenzakalayo. Amabandla ezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu, iyakhula la waphilisayo betshela abantu lokhu. Sawabona nje ekhuluma emaphepheni, kodwa emaphandleni asiboni asike zithiwa ke bafika bekhuthaza abantu lalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu hamba njani.
Ababalisi-ke kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota, njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Laba balisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevote. Abantu wahamba nje abalutshwana bebekhona, kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisela ukuthi uhulumende kusehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.
Lo ngumnumzana Pride Mokono, isiphathamandla se-Rural Teachers Union of Zimbabwe, sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo, uMongameli Donald Trump weMelika lamuhla wenelisa umnyaka owodwa esembusweni Njalo kulungiselelwa idili emzini wakhe weMar-a-Lago eFlorida kusasa kunanza ilanga agcotshwa ngalo nyaka enye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi impumela yokudingisisa okuchiyeneyo iveza ukuthi inani labasola umbuso wakhe liyakhuphuka ngesiphangephange kukanti elabamsekelayo liyehla. Usanda kuhlambaza amazwe akuzwekazi le-Afrika kanye lele-Haiti njalo elemelika lilokhu licubungula ukuphatheka kwakhe ngokungekho emthethweni lele-Russia. Asizweni ingxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngalolu daba.
Ye, yeah, bengisathi mina uDonald Trump ukungena kwakhe nje kwaba nokungeneliseki kubantu abaningi. Ngoba wangena eyile politician eyayibonakala ukuthi iza nezinto eziningi efisho yena ukuthi uza lo tshintsho oluningi, kodwa lolo tshintsho lwalubonakala ukuthi luphambene nenqubo ejwayelekileyo yezepolitiki emhlabeni. Akusuye muntu omele ukuthula emhlabeni, umuntu onochuku ochukuluza abantu nje bengamenzanga lutho. Ngakho ke uma ngabe ukuthi simbuka ngempela ngempela uDonald Trump akuyena umuntu oqonde ukwakha ukuthula emhlabeni, oqonde ukwakha uxolo, oqonde ukwakha intuthuko. Simbona engumuntu ongekho kuzona zonke lezo zinto ezijwayelekileyo kwinqubo omgomo yezepolitiki yasemhlabeni.
Abanye bengathi ulenhlanhla kumbe nguphunyuka bemphethe ngoba siyananzelela ukuthi bakhona ababelokhu bemsekela. Kumba yenzeni nje uyasinda kulokho kudlule?
Ukuthi nguphunyuka bemphethe singathi kuyindlela emchaza kangcono kuzofika manje ngoba kuningi asekwenzile obekade kungabe sekumbizele esidlangalaleni sokuthi ehlise esihlalweni ngama-American. Kodwa kukhona futhi enye into ebalulekileyo kakhulu ngoDonald Trump. Asikaze simbone uDonald Trump umbuso we-America la kube khona abantu abaningi abarizayine kangaka ngesikhashana esincane embusweni. Esikubonileyo kuDonald Trump abantu abaningi abarizayinile ngaphansi kombuso wakhe akade besezikhundleni eziphakeme kakhulu, into engajwayelekanga ukubonakala leyo. Ngenye into ebonakalisa ukuthi wona ama-America ewodwa baningi, sebebaningi abangagculiseki ngendlela abusa ngayo nalabo akade bemlandela ekuqaleni ngesikhathi engena. Ngoba ukurizayina kwabo kutshengisela ukuthi kuningi abangavumelani nakho noDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abanengi bavumelana lokwethulwa inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lenyaka ngenxa yokuthi akukaguqulwa indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Ukuhlelo Zimbabwe Today esixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu kanye lo mnumzana Khumbulani Ncube. Undlovu usungula loluda.
Ngivumelana nayo kakhulu i-Human Rights Watch. It's almost impossible ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo ngoba iZANU-PF iyakwazi noma ihleli yodwa ukuthi
angeke ngobe okhetheni olukhululekileyo. Isizathu kuyukuthi uyazana ukuthiwa idonki ungaze ulifake ithayi lingabona umlotha liyawela phansi ligiqike ngoba yisolapho esikholisa khona. I-ZANU-PF vele iyazakala ngehistory yena leyo kususela ngo-1980 kwathiwa khona amabutho awabuyele kuma-barracks ngo-80 kuvotwa uLord Somers ethunyiwe vele England ukuthi azoconduct ama-elections. Bona bachiya amanye amabutho bawafake kwama-civilian force phakathi kwabantu nezakhamizi kuma-village ukuthi ba-intimidate abantu babafose ukuvotela i-ZANU-PF.
Baba Chumi, uyazwela lapha okwethulwa ngubaba uNdlovu.
Angazi kumbe uNdlovu lalawa amasiko nakuzobe lokhetho oluhle sebengabanye balaba abakhulu ngebhayibhili na bana nensuku zokugcina kuzaba la maprofita amandla. Angazi ukuthi mina bangona la maprofita edum labana abangaboni into enhle vele ongena yibo vele engqondweni zabo akunanto enhle engenzakala noma ngazi ukuthi into ngabi as long as kungathintelanga kusayidi yabo.
Yes, bona ke silo baba uKhumbulani Ncube.
Ukhetho lwakhona ke akutshengisi njengeminyakeni ukuthi singathi thina hayi ukhetho solusondele mpela akutshengisi lutho. Amabandla aphikisayo asikaze siwabone campaign abengisebhulawayo mna last month angizange ngibone ama-meetings ama-campaign nganjengayo eminyakeni edlulileyo. So ukhetho lwakhona alukacani nalungicacela ukuthi kanti lukhetho oluzaba lume njani noma i-ZANU-PF izaziqakezela nje izidlalele ebhora lo yodwa isohlele. Dube kutsho ukuthi mbona ingani i-ZANU-PF liyayazi from la kudala kudala emsakazo weZimbabwe awukaze ukhulume into kumbe izifiso zikaZulu.
Lo umnumzana Khumbulani Ncube, umnumzana Joseph Chuma kanye lo umnumzana Bhekilizwe Ndlovu kuhlelo Woza Friday lamhla silomculi wengoma zokholo u-Abigail Moyembe u-Ezra Chisa Sibanda usethulela loluda.
Akujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abadabuka eBhenga abagcinezela ingoma zokholo. Iningi lijale ukucula ingoma eziphathelene namasiko esitongeni. Kodwa ludade uthi yena ulikholwa. Hikho nje ecula ezokholo. Batshele ngembali yakho lokucula amadlalade amangani.
Ngasuhlabela ngomnyaka 2001 ngalama-album amathathu. Makabonge, makathendeka and basking in his glory.
Sebaningi kakhulu abaculi bengoma zokholo. Wena olamadlalati amathathu, abantu bona bawukewela njani umculo wakho njengoba-ke ucula ngolimi lwakho lwesitonga?
Ama-albhamu amathathu lawa, awokuqala lelesibili azange ayinezela kuhle, but this one, Basking in His Glory, yamukelwa kuhle ngabantu kule ngoma yesitongeni ethi Ajane. Ingoma le isiwine i-award ku-Sky's Metro FM Awards. It's a Tonga song and I balayo. Most of the songs me as balela. Song inch is like a loyal. The lesson is recorded.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe u-Abigail Mwembe esiculela ingoma zokholo kamnandi. Ingoma zakhe ziyatholakala ku-iTunes laku-YouTube njalo ungaxhumana laye emakhasini okuzilibazisa ebulenjini i-Facebook ne-Twitter. Dinga uthi Abigail Mwembe umsekele emlalele pho yena ukusasa yakhe ukhalela ukuthi uzathini wentombi yeBhinga.
Njengosisi wesitongeni i-future yami ngibona kakhulu ngi-investa kakhulu emantombazaneni asakhulayo ezibeni zamculo emakhaya especially. Ngiyafuna ukuya emazweni ngi-expose i-talent lami outside Zimbabwe internationally nje, but inhliziyo yami kakhulu ngifuna ukuthuthukisa abosisi wesitongeni ukuthi nabo bekwazi ukuthi baziwe umhlaba. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga abasekeli bami, abalaleli bonke all over the world lapho engajalile ukucula khona. Thank you so much. Kungayisini ngabe ayikhona.
olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa.
Lati siyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.